ongororo yaitwa neStudio 7 mudhorobha reHarare inoratidza kuti zvitoro zvagara zvichizivikanwa zvinotengeswa mauniform marokwa anopfekwa nevari kuprimary ari kutengwa nemari iri pakati pemadhora 10 nemapfumbamwe kusvika kumadhora 20 nemashanu ekuamerica. Vari kusonesa marokwa echikoro mamwewo vari kushandisa mari iri pakati pemadhora masere kusvika pamadhora 10 zvichienderana nechikoro. Majuzi ari kutangirawo pamadhora 10 nemasere kusvika kumadhora 30 asi vari kunorukisa vega vachitiwo vari kushandisa madhora 10 chete. Mabhachi echikoro kana kuti mablaza ari kutengwa nemari inopfuura madhora 45 asi vari kusonesa. Mabhachi echikoro kana kuti mablaza ari kutengwa nemari inopfuura madhora 45 asi vari kusona vemabhizimisi madiki vari kuda chidimbu chemari iyi. Mumwe wavabereki anga achisonesa mauniformu ndivaviki chinoda kufa avo vati blazer remwana wechikoro muchitoro cheNB ranga richiita madhora 50 emari yekuamerica asi vakwanisa kusonesa nemari iri pasi pemadhora 25.
Mauniforms ari kudhura zviya zvekuti unosvika kuti vana achadzokera kuchikoro here? Ukaenda kwaNB unonosvika uniformu yavanogona kuwana blazer remwana wechikoro richinzi $60 kunosonesa ukwanisa kusonesa neless than $25. Saka taakutongoti kusonesa ndo yatongova ngoma ndiyo ndiyo. Zimbabwe yedu yashata. Kurarama kwacho kwakaoma neback to school.
Vano vakatene vatiwo mari yekutenga mauniform evana vavo vaviri vari kunotenga zvidzidzo zveprimary kuzvitoro zvavakapiwa nechikoro kuti ndiko kunotengeswa mauniform yanga yakawandisa zvakanyanya izvo zvazoita kuti vaite zvekusonesa.
Nah, mauniforms adhura. Taimatenga muNB nemasoft dollars. Now after $18 achatengeke akudhura. Zvitoro nani tiki yekusonesa nokuti tinosonesa vanoita $3. Hazvina basa kuti primary level kana secondary level.
Amai memory sosera ndeumwe wavari kusona mauniformu. Vaudza Studio 7 kuti bhizimusi ravo rasumukira zvakanyanya kubva zvataurwa nehurumende kuti zvikoro zvave kuvhurwa.
No, at least zvinenge zvange zviri nani nokuti haa mazuva aperawo zvinhu zvazvinomira mushe but nekuvhurwa kwakuitwa chikoro kabhizinesi katisumukei.
Amai Violet Dzikiti vari kutengesawo mauniform ekusona ava vatsigirawo kuti bhizimusi riri kufamba.
Ikwe zvinezvi kubva pakataurwa dheti remukuwa 7 haa taakutombotengesa isine mauniformu zvaakutiitira zviri nani taakutogonawo kutenderedza mari.
Mai Dzikiti vatiwo vanotarisira kuti kunyange pachazobuda maresults vana vegrade 7 vachakwanisa kutengesa mauniformu akawanda. Nyanzvi mune zveupfumi vamasimba manyanya vaudza Studio 7 kuti veruzhinji vakaomerwa zvakanyanya nekugadzirira zvechikoro. Vamanyanya vati dambudziko guru kushomeka kwemuhoro iyo vati iri kuramba ichidzika zvinhu zvakadai semauniformu zvichikwira mutengo.
Maparents havana mari mumisha umu mari iri kunetsa kukwana and then nyaya yemaschool uniforms hatikwanisa kuitarira inaikoseten inyaya yerukubatana batano zvakare nenyaya yemaschool business zvakada kuti economy yedu haichakwanisa kubhadhara mawiki zvangumasa kuita kuti maparents aitecheza kueducation.
Vamanyanya vati kunyange hazvo vamwe vari kukwanisa kusonesa mauniformu pachinzvimbo chekutenga muzvitoro pane vamwe vari kutokundikana zvachose kana kutosonesa kwacho. Hurumende yakazivisa kuti zvikoro zvichange zvichivhurwa musi wa7 kukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.